Okay, ndinonzi Love Joy Chinema, ndiri kumaputo kumusha ndinobva kumagunje kuhurungwe.
Vachinema vakasvika sei kuMozambique tichiona kuti hurungwe nemaputo panenge pane kamufamba apa?
Vachinema vakasvika nokutsvaga mabasa, sezvo kuZimbabwe kusina mabasa kumusha uko.
Saka ibasa ripi riri kubatwa navachinema kumaputo?
Vachinema vari kuita zvemabhizimisi zvekuhodha kuSouth kuSwaziland vachitengesa kumaputo ikoko.
Saka bhizinesi riri kufambawo zvakadii?
Kuno kuMozambique bhizinesi riri kufamba zvakanaka, hazviri nani. Zvakatosiyana nekuZimbabwe, because kuZimbabwe vanhu vakawanda vakaomerwa, but kuno hazviri nani zviri kufamba.
Asika vamwe vanoti munguva yekuoma kwezvinhu ndonguva inoitavo vemabhizimusi mari, manga musingakwanisi here kuzozviita kuZimbabwe izvi?
KuZimbabwe hazvigoneke, because veruzhinji chaivo vanhu vakawanda vasi kukwanisa kana kubhadhara vana maschool fees. Zvakatovaomera vanhu vari kuZimbabwe kumusha uko.
Saka maane nguva yakadii muri kumaputo vachinema?
Rino rava gore chinomwe ndiri kumaputo.
Imi muri kukwanisa here kunge muchidzokera kumagunje muchinoona hama neshamwari?
Aiwa, kumusha ndogara ndakaenda, ndakaita 30 days ndiri kuno. Kumusha ndonoita nhengirikeni, ndonoitawo kana kuti 10 days ndiri kumusha ndichidzoka.
Ko mhuri yavachinhema iripi?
Pari zvino mhuri ndakaendesa kumusha nenhau yekudai kuti kunoko hakuna English kuchikoro, vanodzidza Portuguese. Saka ndakaona kuti vana vakakanganisike vari kuZimbabwe vana. Saka ndiri ipapowo chikumbiro changu chandiri kukumbira kuvatungamiri vedu vemapato anopikisa zvikuru sevatsvangirai. Tiri kukumbirawo kuti dai zvaibvira vatsvagirawo vanhu vari kuSouth Africa Transport mazuva achatanga kunyoreswa kuvhota, because zvizvarwa zveZimbabwe zvaita machaku kuSouth Africa kubhati. Vazhinji vacho havasi kubata mabasa anovapa mari ingavakwanisawo kuti vakwire vaende kumusha. Saka ndiri kukumbira zvikuru kuNational Executive yebato redu reMDC kuti ngavatsvagire vana Transport kana April yaakusvika.
KuZimbabwe pari zvino kune kurudziro yekuti mapato ezvematongerwo enyika abatane aumbe mubatanidzwa uchakwikwidzana nezano PF yavari kuti coalition. Imi munoitsigira here coalition?
Mubatanidzwa handimbobvumirana nawo, because chandinoziva inini kuZimbabwe kune mapato maviri, zano PF neMDC. Hazvibatsire kuti vatungamiri vedu vapinde mucoalition iyo. Inini maonero angu ngatipinde tegani, ingawo nezano PF yakakunda iri yega vari muna 1980. Vatsvangirai ngavarege kunyengedzo, ngatipindei tega, vangatotikanganise vanhu ivavo.
Saka imi munokwanisa here kuzovhota musi wesarudzo 2018?
Aiwa, ndagara ndichivhota makore ese. Apo tatongomirira dheti rekuti zeti ichazivisa kuti vanhu vanonyoresa rini. Yatovapo mari yebhazi yekutoti ndinogona kuenda mumusha chero nguva, because kugara musango taneta. Hatichada zvokuswera kugara munyika dzevamwe dzovatorwa tichionesa nhamo tisingaremekedzo. Tiri kuda kuti munyika medu kuve neshanduko, saka ndozvandingati mashoko andinawo iwayo.